vatauriri webato rezapu vaipitule maposa vatise maonero avo kunyange hazvo gweta rava Nelson Chamisa vatava nemupofu vakapa umbo hwakakwana unoratidza kusabatwa zvakanaka kwakaitwa sarudzo dare rakaratidza kuve rakarerekera kudivi remutungamiri wezanu PF vaemazon Mnangagwa pamwe neZimbabwe Electoral Commission ZEC
Vakapa umbo hwakakwana asi dare rakataridza kusada kutambira umbo ihwohwo vachida kusimbirira pakuti havana umbo hwakakwana tiri kuona zvakare dare richibata magweta ezek nezanu PF nemaoko akanyorovera vachitadza kuvabvunza zvakasimba kuti umbohwo hunyatsobuda pachena kuti sarudzo dzinabata zvakanaka tiri kuvaona vachipiwa nguva yakareba kudarika UNDC Alliance
Vamaposa vati vanoona zvisina maturo kuti dare ritarisire kuti gweta ravachamisa raikwanisa kuwana umbowo hwakakwana kusanganisira hwaibva kuzek iyo zek yacho iri iyo yaipomerwa mhosva yekusabata sarudzo nemazvo izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Spambi uyo atizvainetsa kuti gweta ravachamisa rikwanise kupa umbowo hunopfuura hwarakapa
Unofunga kuti wewe ungakwanisa here kunotora umbowo kumunhu anova ndo akahushengeta anova ndo ari kugusara naye ndo custodian wezvinhu zvese ndi unonomutorera sei haisi criminal offense kai yakunzi unonzi watiratidzawo kuti izvo zvakafamba sei inyaya yemaelections yakunzi kana achitaura kuti kuriga kureva kuti munhu anozviita clandestinely Hai zvitiri openly saka kuita kwazvaitwa izviwa haungakwanisi kuvhukunura zvinhu zvakaitwa murima wozvinzi wazviusa during the daylight hazvikwanisiki
Munyori mukuru wesangano reibhechi likaZulu vamposo fuzwayo vanoti semaonera vakaita gweta ravachamisa rakakwanisa kupa umbowo hwakakwana vachiti zek yakasara isina kupindura zvakawanda zvakakosha kusanganisira kuti sei yakachinja zvakabuda musarudzo katatu
Ndofunga kuti pane nyaya nekuti waterera ma issues that were raised by Chamisa's lawyer that there are 3000 people who voted in a polling station and the Zeke's lawyer did not dispute it. So umvuzo ndeyokuti vavhepi those 3000 when polling station yange ichifanira kuva navanhu 1000 or less. The other thing is intimidation yange aitwa na mawo veterans before the sitting of the court mvuzo ndekuti sei mawo veterans atanga kuchichidzira Chamisa Biti and Tabani Mpofu and Robert Mugabe
Nengo ye Central Committee yebato rezanu PF va Joseph Chuma vati semaonero avo magweta emativi ose akaratidza unyanzvi pakutaura nyaya yavo mudare vachitiwo majaji akaratidzawo kuti vanogona basa ravo asi vachuma vati zviri pachena kuti divi ravachamisa rakatadza kupa umbowo hwakakwana vachitiwo vanotarisira kuti mangwana dare richapa mutongo unofadza bato ravo
Semunhu anga akatirira onichiteedzera mafambiro ezvinhu ndatoona kunge aiwa isusu divi redu rezanu PF tichatova nemufaro mukuru mangwana pamusana pekuti divi raadvocate Chamisa nevamwe vake vealliance vauya kudare vasina kugadzirira zvomene saka koti haisi yekabanga kabanga koti ndeyekuti iyo inoongorora zvinhu zviri
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Lulu Harris vanoti pave nenguva matare munyika achionekwa seakarerekera kubato rave nenguva richitonga rezanu PF vachitiwo zvakaitika munyika zvinopa mukana wekuti vatongi vedare vadzorere chiremera chinofanirwa kupiwa matare vachiratidza kuti havana divi ravakarerekera Dare reConstitutional Court riri kutura mutongo waro mangwana uye vamwe kusanganisira sangano reZimbabwe Council of Churches vari kukurudzira veruzhinji munyika kuti vatambire zvinenge zvaturwa mudare murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Isha.